Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica. Masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257, asi nezuro vanhu makumi matanhatu nevasere 68 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevatanhatu 66 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8897. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine zana rine gumi nevatanhatu 8116. Mukuru wesangano re-CEO Africa Round Table, avo vanotungamira zvakanyanya nyaya dzokudyidzana neAmerica vaOswald Inner, vanoti zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu opa kuti Zimbabwe ide kutemerwa zvimwe zvirango neAmerica. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika mbiri idzi dzatotanga kuferefetwa pasi pechirongwa chekudzidzana cheUS Generalized System of Preferences Program kana kuti GSP. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukukorokotedza vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vane tarisiro yekuti nyika mbiri idzi dzichadzidzana zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabina.
Nyaya yeGSP program, General System of Preference, iri kuitwa neAmerica inyaya yekuti izvo hurumende yeAmerica yakapinda muchibvumirano nehurumende yeZimbabwe kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zveZimbabwe zvinogona kupinda kunotengeswa kunyika yeAmerica vasingazvipe atinoti maduties nemataxes pachirungu.
Izvi zvinoitirwei takatarisa nyaya dzekudyidzana?
Izvi zvakaitirwa kuti Zimbabwe ikwanisewo kutengesa zvinhu zvayo. Saka bandiko reUSTR, United States Trade Representative, ndorinogara rakaita chisungo nguva nenguva chekutarisa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzapuwa mukana wakaita saiwoyo dziri kuteedzera here zvikwaniso nezvinodikwa kuti dzirambe dziri paGeneral System of Preference. Zimbabwe yapinzwa padanhiko izvozvi rekuti rionekwe kuti izvo riri kuteedzera here zvinodiwa munyika yeAmerica munyaya dzekutengesera America dzisingapiwe izvo zvatiri kuti maduties and taxes. Andi
kodzero idzi dziri kuchikorwa sei sema taurirwa zviri kuitwa
nde kodzero idzodzi dzinenge dziri kunzi dziri kuchikorwa mukurambidza vashandi kusangana vachiita misangano yavo kuita zvese zvine kodzero dzose dzinodiwa kuti vanhu vanga vachiita dzimweni dzenguva nekuratidzira nezvakadaro nezvakadaro saka ndo zviripo kwenguva inoi
zvino dambudziko iri ringagadziriswa sei semaonere
kodzero blessing hadzisi dzevashandi chete hurumende dzinogadzira upfumi hunosimuka ihurumende dzinogadzira upfumi hwakanangana maringe neconstitution yenyu yezimbabwe kune vane kodzero dzekunge vachishanda zvakasununguka sevashandi ngavapiwe kodzero dzavo kodzero dzavo dzinobuda mumapato akasiyana kodzero dzekupuwa mari yakaringana zvinoenderana nebasa ravanoshanda kodzero yekuti vanogara vachiona kuti vanosangana vachitaurirana mashandiro akanaka uyezve nenzvimbo dzavanoshandira kodzero dzekuti vanokwanisa kunge vachiindawo kunozvibatsira muzvikoro vachikwanisa kuzvisimudzira kodzero dzekuda kuziya zvakare kuti izvo kwavanenge vachishanda ikoko zvinobudako zvinenge zvine pundutso here yekuti varamba vachidini vachipa kushanda kwavo
zvingaitwe sei chaizvo kana paine makakatanwa atiri kuona
tinotarisira inini kuti hurumende kana ichida kuti zvinhu zvayo zvinyatsofamba ngavakwanise kupa mukana kukutaurirana kwatinoti social dialogue kwekuti iyo hurumende inofanira kuvimbika mukutaurirana ikoko zvavanenge vataurirana vakasunga choita chinhu chimwe chete ende social dialogue yakanakira pakuti haisi yevashandi vega inounzawo vashandirwi inounza hurumende saka zvikange zvadaro kuenda mberi kwedu kunenge kwakadini kunenge kwakasununguka chekupedzisira iko kwatinotengesera zvinhu kwakaita sekunaana America vanhu vanoda kutenga zvinhu zvinogadzirwa munzvimbo dzinoziya kuti kodzero dzevashandi dzinenge dzichidini dzichiremekedzwa saka tinotarisirawo kuti izvozvo zvinenge zvichida kuti kodzero dzavo dzinge dzakanaka ngazvinyatsotarisiswawo kuitira kuti kwatinotengeserawo kuti tikwanise kutengesa zvinhu zvakawanda uye zvakanaka
mukuru wesangano CEO Africa Round Table vaOsho Bina vange vari parunare muHarare masangano manomwe anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nezuro achiti mari iyi iri pasi zvakanyanya pamari yaitambirwa nevashandi muna gumi guru 2018 yaisvika madhora mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe rinova rimwe remasangano manomwe aya Dr. Takafira Joe vanoti nezuro mubatanidzo wavo wakadonyora tsamba kugurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vachida kuti vasangane navo nekukasika tsamba iyi yakasvitswawo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemamwe mapazi ehurumende ane chekuita nevashandi vehurumende vamwe vashandi vari pasi pesangano reApex Council nezuro vakatambira zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvemari dzakawedzerwa vashandi nehurumende sachigaro veZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaRichard Gundani vakaudza Studio 7 kuti tizovabata nhasi mushure mekunge vambozeya zvakapiwa nehurumende kumusangano wanezuro uyu ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 nadr joe pamusoro penyaya iyi
dambudziko guru riripo rehurumende nderokuti haibudi pajekerere negotiations dzinoda trust from both sides zichibudirana pachena ete zvokuti nhasi tawedzera 10% nhasi tawedzera 30% 72% isu takamira kutione chibvumirana ichocho asi zvatiri kungotaura ndezvokuti mari idzi hadzisvike pamari dzataiira $550 chikurukuru ndechokuti hasi hatitanga mari yokuwedzerwa tiri kuda kungodzorera pataatiri pagore ra2018 zoti kana tadzokera pataatiri ndo patingazotaura zvezvimwe zvemaallowances angaenda kuvashandi vehurumende zvikuru sei chatinoziva ndokuti mari iyoyo yawedzerwa inenge yawedzerwa nekune vamwe vasiri varayiri zvoramba zvichitirienda yatinodiscourage zvitini mari dzinotambirwa navarayiri nezvimwe zvinotambirwa navashandi vehurumende hurumende zvikurukuru zvatinoda tarisa mari dzavara iri dzichitarisa nedzimwe mari dzenge dzatowa muvashandi vehurumende kakuti hurumende inenge yapa vashandi vese oramba tikireta varayiridzi navamwe vashandi saka isu hatigutsikani kusvika tadzokera pamari aitambirwa navarayiridzi gore ra2018 dzinoita 520-550 US dollars.
Saka muchasvitsa mashoko enyu aya kuhurumende here ekuti hamusi kutambira zvaitika izvi uye matanho apa hamuchatora
hongu pari zvino takanyora tsamba nhasi uno anyora tsamba kugurukota vamazima anyora zvekare imwe tsamba kuline ministry nepapuresident tichikumbira tindatisangane tionesane nokuti kune mamwe maallowances akagumbira avarairi asati aona kuti aimplementewe nokuti zvatiri kutaurwa kudaicho varayiridzi zvikurukuru havafani kuti vaendese vana vavo kuzvikoro nokuti mari dzomuzvikoro mumabhoarding school dzakakwira asi tine zvimwe zvitsungo zvakatambotaurirana kuti vana vavarayiri vokwanisawo kuexemptwa pompei mafees nezvimwe zvakawanda asi tikada kusunganidza avo vasiri kueducation hatina kwatinoenda tinoramba tichingokreta madisparities eaindastry carbon education ministry.
Tsamba yamuri kutaura iyi Dr. Joe manyora sepituz here kana kuti manyora semubatanidzwa wemasangano evarayiridzi?
Manyora semubatanidzwa wemasangano avarayiridzi hati panonge taita musangano kumaofisi epituz avo vanga vati vanobva kwava president office asi vazotaura kuti since kune negotiation tinozopa focus vakati vachazouya vavo after today asi isu semasangano emaunions atagara tasangana tazotora mukana uyo kuti tinyore tsamba sezvo tatagara tatoungana apituz office.
Iyo tsamba yamuri kuti manyora iyi Dr. Joe haisi yazosiyiwa here nezviitiko pazouyawo 41% apa?
Haisati yaadresa maallowances education ndataura kuti mukanha uripo education navamwe vashandi vehurumende ndewokuti vamwe vanowana maallowances isu education hatina maallowances aripo akati ukataza allowance iriko yahod ii $10 $10 hod unodii nayo tinoda mamwe maresponsible allowances ana hed vana deputy hed vana class teacher vana influence vana blocked class allowance zvese izvozvo zvichitarisa navo needucation sector saka zvine 41% izvo tinodavira kuti hazvinei nekumaeducation sector specific allowance.
Saka tingangoti imi maramba kutambira 41% kai?
Aizvo taramba kutambira because iyi 41% yavashandi vehurumende vese tachingoramba chikereta madisparity.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunare kumasvingo na Jonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana utongi. Vanhu vazhinji vari kushora vaTrump vachiti zvavari kuita zvinoisa nyika munjodzi nekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda vaTrump musarudzo vachatora utungamiri hwenyika vasina ruzivo rwezvinhu zvizhinji zviri kuitwa navaTrump. Nezuro vaTrump vakamisa nyaya dzavakange vamhangara mumatunhu eGeorgia, Michigan, Pennsylvania neWisconsin pamusoro pezvakabuda musarudzo mushure mekushaya umbowo hwekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka mumatunhu aya. Nezuro kwekare vaBiden vakataura nevatori venhau vachiti kuramba kushanda navo kuri kuitwa navaTrump hakuvatadzisi kuita basa ravo asi vachiti deno vaTrump vaidza kushanda navo munyaya yezvekurwisa coronavirus nekuti vanhu vari kufa zvakanyanya. VaBiden vakataurawo pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi pamusoro pecoronavirus. VaBiden vakakurudzira paramende yeAmerica kuti ikurumidze kubvumirana pamusoro pemari dzekupa matunhu, mabhizimisi nevanhu kuti vabatsirikane sezvo coronavirus yave kuuraya vanhu vakawandisa izvo zvokonzera kuvharwa kwemabhizimisi mazhinji. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti vakuru vezvemabhizimisi mumatebeleland vavimbisa kubatsira nekushanda nekanzuro yeguta reBulawayo mukuedza kupedza dambudziko remvura riri muguta iri. Zimlife.com inoti bato reMDC Alliance rinoti ongororo yarakaita haina kuwana umbowo hunoratidza kuti umwe wevakuru vavo, amai Tendai Masocha, vanoshanda nevasori veCIO. Amai Masocha, avo vari sachigaro vebazi remadzimai mudunhu reBulawayo, vakambofungirwa kuti vakabatsira vasori mukubvuta Tawanda muChehiwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dima gadi wa Shamararo Studio 7 Unitko Obdike Dia John Tinoti Wamunanga kwa dawa ito Moyo wano pahana pao Kana ewa wachizoto wachisina mwanane nda uchiko Kune wajiji chaisu mzimbabu wane wana wachiriki nda uchiko Sasa so wakula tizaisu kusada kuwe tiramaticha maa Wane wachisina anyane chikoro kukosu iwa wachisina mkana mwanane nda uchiko Sasa utunga miru wakadaru utunga miru wakashatu Tawaro wangu wa ito uzunzunu ito uti wana wane nda uchiko.
Ya mamuka sei vashamarari we Studio 7 ni watereri wacho. Ini ndine chimwe chinhu chinondinetsa pamusoro pemurume unonzi vamunangagwa. Anotaura nyaya yekuendesa kumauto nekubetsera, anoda kubetsera nechiyo nyika ichitambudzika zvakadaro. Ari kushaya mari yekubhadhara manesi, maticha, but izvo zvaroda kunoridza futi kuMozambique. Mari yacho inobva kupi iyoyo? Nao vanoendeswa kunoridza futi vachowo futi vakapusa stereo. Kunouraiswa mahara vati maAK-47 ekudhara akasiyiwa naSmith ndiwo aroda kunoridza kuMozambique ikoko. Nokuti iye haaendika paofu nandinosara ari kuMuzimbabwe. Aroda kunouraisa vana vevanhu. Zvinhu zvakashata stereki zvaanoita murume uyu.
Mangwanani avo vashamarari neavo vanoteererawo studio nanajonga pandemiri. Ari kutaura panapa ndi Brian Tsimiti. Ari pano paJohannesburg achibva paGogwe apo paGogwe netara. Haisada kungobvunzawo kuti zvino kana muchireva kuti uyu amunoti uyu wekufa zuro uyu ginimbi uyu muchireva kuti mari yose yanga anayo makandipawo chenji yakasara zvanga zvakamirawo sei ipapo guys because mari dzacho dzinorema dzinorema chero munangagwa akataura kati ha 56 million pane munhu asati amboshanda kana kubodi. Haizvo zvakanyanya izvo.
Makadiko paStudio 7. Zita ndinoitwa Shepherd Marumana. Ndiri muno muSouth Africa kumba ndichibva kuChipinge patsuro apo. Ndanga ndichida kunyatsonzwisisa panavana mazvikokota vezveutano kuti inonzi COVID-19 vanoita tisidi kuti chapera here kupera zvekubati pepasiresa pachina chinonzi COVID-19 kana kuti ichangokwira ichidzika ichingokwira ichidzikira sezvairi kuita mazuva ano. Kozouya kune vamwe vanhu vari kutaura pamusoro pecovid-19 vachiti izvo veutano vari kunyepa kuti kune COVID-19 vechinyepa kuti zvinezvi COVID-19 yakwira zvinezvi yadzikira zvichiendera nekuti vanenge vachida kukoka madhona anouya achipa rubatsiro munyika nedzimwe dzinyika dzinotumira mari yekubatsiridza vanhu vari kurwara nechirwere checovid-19. Ndaikumbirawo mundipinduro ipapo. Standinoitwa Shepherd Marumana, ndiri muno muSouth Africa ndichibva kwatsuro pachipinge apo.
Kwazai paStudio 7. Ini ndinodawo kutaura pamusoro pegovernment yeZimbabwe panhau yedzidzo. Government yeZimbabwe ngaioneko ichikoshesa dzidzo wedu we. Ngavabhadharewo maticha mari dzinotenga, wapewo maticha mari inotenga, kwete kutaura tanzi takuedzera eji mari yenyu yakusvika pa18,000 bondi. Chii chinonzi 18,000 bondi? Iwo ari kuhoresana mabhondi kuparamendi ikokoko. Hurumende yeZimbabwe hamuna hanya nevanhu mabuda pachena. Mugaba wamakabvisa pachigaranga rinana itombokoshesa dzidzo. Ine hapana chamunokoshesa, hapana kwamakanakira, hapana chamunobatsira. Chamunogona kupa apa pabasa renyu nderekusunga vanhu, muchisunga vana hope wechimono, muchiita sei, muchishungurudza vana wiwa sikala, ndo zvamunogona chete. Otherwise kutonga nyika chaiko makundikana. kutadza kubhadhira maticha chaiko kuti adzidzise wanhu. Saka muri kuti wana wachazowei? Wanu wamuri kuuraya upenyu hwamuda kuti wazodi? Jenaresheni yamuri kuuraya muda kuti izodi? Haa, musadaro, hapana kana chamunobatsira.
Pastudio, munofara here? Ndinokwanisai vana mukoma tanonoka, vana Jonga Kandimire, vana Plaxidis Jeremiah. Ndechiti munoite basa guru rekutipe nhau dzechokwadi, musina kana divi, musina kana kwamwakarerekera, musina kana murikuona. So tinokubongai ngerudo, ngenyasha zvamunoita kuitire mhuri yeZimbabwe izwe. Dai Mwari akuropafadzai pabasa renyu, akupei makore mazhinji, akupei migo yenyu yakafanira. Nekuti basa ramuri kuita riri kukahadzisa akawanda, muri kuona. So kusarerekesa idhuku kuti tinotokubonga varume, hama dzangu, muri kushanda basa guru. Asi chimwe chinhu chatinonetseka nacho mukati menyika yeZimbabwe, munyika yeZimbabwe munouri hunoshamisa, hunosemesa. Munyika yeZimbabwe muri kubiwe mare, muri kulutwa nevati vanoti havadi uori, vari kunyepe kumirizika pamberi peuori. Ndivo vanhu vacho vari kuite uori. Ndikada kumbotarisa inini, dai tichiti itai dzamara, handiti wakanyangarika vanhu vari kutsvagi kuna itai vachiita sei, vari kuita sei, hatisati tatoziva zvotoudzima vanhu vachiti itai uripi. Ko oraiti izvozvi tine uyu uyu wakapambwa taonda muchewa, motikari yakamupamba ngeyengeuni ngeimpala rendao, but zvakazikana nanhasi zvakanyarara. Uori huri kurwisa ngehurumende yeZimbabwe ngehupi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira mishonga Moderna iri mudunhu reMassachusetts muAmerica yazivisa kuti mushonga wayo wokudzivirira coronavirus kana kuti vaccine unoshanda zvakanaka pavanhu vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nemana ane chidimbu kubva muzana, 94.5%. Mushonga weModerna uri kuuya masvondo mashomanana mushure meimwe zvekambani yemuAmerica yePfizer yazivisawo kuti mushonga wayo uri kuratidza kushanda zvakanaka muvanhu. Chiremba vakuru muzvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci varumbidza mushonga weModerna vachiti zvinopa tarisiro hombe patiri tose. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti tichiverenga neumwe mushonga wekuRussia pave nemishonga mitatu inopa tarisiro. Asi Dr. Guni vanoti pachine mwedzi mizhinji kusvika mishonga iyi yave kuwanikwa neruzhinji rwevanhu.
Kambani yeModerna yaburitsa mazwi anonakidza atingati early data information nhomba yayo kana mushonga wavo MNR-1273. Kureva kuti magadzirwa akaita mushonga uyu vanotora chidimbu cheRNA kana kuti che coronavirus pachayo, vochi baya mumunhu. Kana achabaya mumunhu, chinobva chachenjedza muviri kuti ugadzire masoja ekurwisana necoronavirus. Asi inenge isiri coronavirus yakakwana, but masoja anogadzirwa nomuviri anenge achitogadzirira kurwisana necoronavirus. Ndo zvazvinongoreva kana tichiti messenger vaccine. Saka iyoyi vaccine yeModerna neyePfizer dzakafanana dzese mamessenger vaccines.
Saka kana takatarisa zvamuri kutaura izvi Dr. Guni, vanhu vangatarisire chii pamushonga uyu uyezve zvingava zvarini?
Tingati zvine paviri. Chekutanga ndechekuti tisati taenda kuvanhu jekerere, ngatitarisei kuna ana mazvikokota chekutanga. Isu ana mazvikokota vanoongorora kuparadzwa kwezvirwere nemishonga inogadzirwa iyi. Tiri kuona kuti zvechokwadi kuti nhomba iri kugadzirwa nePfizer neModerna pamwe chete neSputnik yokuRussia dzese dzinoti patariro yokuti dzinogona kusevenza. Asi ngatisakanganwa kuti vanhu vari kupiwa nhomba idzi pari zvino vanhu vari kuongororwa mune atingati controlled environment. Tinotozoona kunyatso kushanda kuri kuti tapedza vapedza ongorori kuitwa iyo ye clinical study phase 3 kuri kuti zvese vapedza vapiwa mvumo yekugadzira nhumba dzawe dzako tisibitwa kuti zvinyatso kuona kuti zvinoshanda zveshuwa here dzinenge dzatopiwa vanhu vakawanda vachiteverwa yatinoti long term follow up tichizoona tikatarisa kuti mishonga iyi inogona kuwanikwa zvarini parizvino semuenzaniso Moderna ino yakatanga kutogadzira mishonga inogona kusvika kana 20 million pakupera kwegore rino tichienda mukutanga kwegore rinouya inogona kunge yapo muno muAmerica ichipiwa vanhu tikatarisawo vanoti vanotarisa kuti kupera kwegore rinouya ra 2021 vanenge vagwadzira mavirus kana kuti zvibhodhoro zvemishonga zvinosvika kuhalf a billion kana kutosvika kuda kusvika kubillion vemoderna vepfizer zvimwe chete izvizvo asi ndoda kuti vanhu vaziva zvakare kuti mishonga iyi inochengeterwa munotonhora haisi mishonga yekuti unogona kufamba wakaisa muhomwe kana kuti inogona kundoiswa mufamasy kana mudoctors offices so mienzaniso mushonga wepfizer unoda kuchengetwa munotonhora zvakanyanyisisa chaizvo zvinotonhora kusvika -75°C dzimwe nyika hatitomborina kana firiji imwe chete inokwanisa kutonhora zvakasvika pane izvozvo imo muno muamerica matiri mafarmacies nemadoctors offices hakuna ane mafiriji akadaro mafiriji waanowanika kumakambani anogadzira mishonga inotonhora kana zvimwe zvinhu zvinotonhora zvakapfurikidza mwero kudaro asi tikaona wemodena wemodena wakanaka nokuti unoda kuchengetedzwa pasinganyanye kutonhora unochengetwa yatingati -20°C kana kuti -4°F uye unogona kuiswa mufiriji chaiyo chaiyo mufiriji dzedu dzemudzimba idzi saka uyo wakareruka kuchengeta zvinoreva kuti kana ukanyatso kushanda zvakanaka sezvatiri kutarisira unogona kuparadzirwa mune nharaunda dzakawanda unogona kushandiswa muma hofisi yemachiremba atingati masejarisiko kana takatarisa kumusha uko
Dr. Guni kana takatarisa vanhu veruzhinji vangatarisira kutanga kuwana mushonga uyu kana kuti kurapiwa nemushonga uyu zvarini
tinotarisira kuti kuda kuri kuti mishonga yanzi yapasa yapiwa mvumo mukupera kwegore rino tinotarisira kuda mwedzi inosvika kana maybe half tinotarira kuti kunana 6 months uko zvichienda mberi ndokungazotanga vamwe vanhu vakawanda kuti vatange kuwana mishonga iyi uye ndoda kuti vanhu vasanyanya kurova bembera nokuti vaccine hazvirevi kuti kupedza chirwere vaccine kana kuti nhombai inongokubatsira kuti kana ukazobatira chirwere ichi ukwanise kuchirwisa kana takatarisana necovid-19 saka vanhu ngavasafarisa zvavo vachiti haakawanikwa mavaccine saka taakuita mutambarakedi aiwa kwete kutoramba takasunga dzibate tichitevedzera zvidzidzo zvanga zvagara zviripo izvozvizvi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekupararira kwoita chirwere cheCovid-19 zvekare munyika, kunyanya mumadhorobha anosanganisira Harare pamwe neBulawayo. Tichange tichizeya zvekare nyaya yesarudzo dzemuAmerica, tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinozeya nyaya dzematongerwo enyika zvichigara muno muAmerica. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.